regaindi tichirongwa chamezuro taka matotarisisa chakafamba acho zvakanaka hongu hatina kuzowana vanhu vakawandisa sezvanga zviitika kumaruwa kwatakatanga nako asi hurukuro yakaitika yanga iri hurukuro yanga yakadzama uye vanhu vakakwanisa kuti vataure zvavanofunga maererano nemusoro wenyaya wanga uripo wataitarisa kuti hurumende iripo iyi kubva zvayakasarudzwa yakwanisa here kana kuti yafambisa sei zvinhu zvinoenderana nezveupfumi nezvematongerwo enyika takatarisana nezviri kuitika munyika
saka vanhu vari kuti kudii zvavari kuchema-chema nazvo kunyanya ndezvipi
vanhu vari kunyanya kuchema nenyaya zvemamiriro eupfumi hwenyika vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika zviri kuomba zviri kunyanya zviri kuenda zviomarara zvikuru
ko iwo mangwana tine zvechimwe chirongwa chatitange tichiita vanhu vachiona vanhu vachiungana tarisiro dzamangwana ndedzekuti kudii
tarisiro dzatichaita zvezvi tichaenderera mberi nedzimwe hurukuro dzichaitwa kumateveleland tichaenda kumateveleland south kugwanda tozoenda kumateveleland north kuri kulupane tozopedzisira nekubulawai tinenge tapedza chikamu chokutanga saka tiri kutarisira kuti ikoko vanhu vachauya vokwanisawo kutaura zvavanofunga maererano nemisoro yakasiyana-siyana ichataura nezvayo